Mangwanana kana kava tereri, tinosangana zvakare mangwanana anhasi uri musi wechina, chikumi 14, 2018. Nguva dzava 6 mangwanani. Makaterera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC chiti ezvine zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Mapati ose ari mubata imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. Saka nyaya yekuti candidate inozomira apa nesazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nema alliance partners iyo.
Mubatanidzwa weMDC Alliance woita zinyeke nyeke. Dare renomination court rovhura nhasi matunhu ose munyika kuti vanoda kukwikwidza musarudzo vanyorese mazita avo.
Postmortem inoratidza kuti Professor Lumbe akaita zvokupondwa nemakanda mumusoro.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri yenhengo yeNational People's Party yakaponderwa mwana wayo.
Ndivo vanenge vane matambo akati ofu vatinoona nguva nenguva vachitamba bhora kuna England nekunana Spain zvitezo tinonge Nigeria nekuda zviri nani.
Mitambo yeWorld Cup yotanga muRussia nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Zvinhu hazvina kunyatsomira zvakanaka mubatanidzwa weMDC Alliance, umo mamwe mapato anoti nhasi achadoma achanyoresa nhengo dzavo dzichamirira musarudzo mushure mekunge bato reMDCT rinotungamirwa navaNelson Chamisa ratora mamwe zvimwe zvigaro zvavainge vapiwa. Mutoredu wenhau Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
MDCT inonzi yatora zvigaro 10 nezvipfumbamwe kuMDC inotungamirwa navaWalsh Mencube iyo yakange yagoverwa zvigaro 32. Transform Zimbabwe iyo yange ine zvigaro 10 nezvipfumbamwe yatorerwa zvigaro 10 uko People's Democratic Party ichinzi yatorerwawo zvigaro mumatunhu anoti Masvingo neMatabeleland South. Vataura neStudio 7 avatiwo MDCT inotiri kutora zvigaro zvose zvemakanzura, Senate neproportional representation, izvo mamapato ari muAlliance ari kuti yakanyengezwa paakanyorerana zvibvumirano zvezvigaro. Nyaya iyi yakatsviriridza neZuro ose pamuzinda weMDCT muHarare, apo mutungamiri weMDC Alliance vaNelson Chamisa vaitarisirwa kuuya kuzogadzirisa dambudziko rapinda mumba iri asi havana kuita izvi. Vachitaura neZuro Maneru mushure mokunge vatadza kusangana navaChamisa, mutauri weMDC Alliance Professor Walsh Mencube vakabvuma kuti hapana mufaro mumapato ese asi vakati Alliance ichaendesa vanhu kunomination court pazvinzvimbo zvese zvinokwikwidzwa.
With and without disagreement, we are still going to file our papers for the candidates at all levels.
Kuwirirana kana kusawirirana, tiri kuenda kunomination court nevacha Miria Alliance pazvigaro zvese. Ndinoziva vachatadza kupinda vachatsamwa asi vachabudirira vachafara. Ndomamiri akaita zvinhu. Hatingambotadza kuenda kunomination neuda kwekusawirirana kuripo parizvino.
Vamwe vakati dambudziko raitika nderekuti mapato haana kutevedza chibvumirano chavakasainirana zvaita kuti vatange kutaurirana patsva uye kuti vamwe vaone sekuti vanogona kukunda musarudzo vari vega vasina mubatanidzwa wemapato. Asi vanoona nezvekuhidzana neZEC muMDCT vaJameson Timba vakati mapato ese ari muAlliance achapinda musarudzo sebato rimwe chete uye vakuru vakuru veAlliance ndivo vachadoma vanhu vanomirira matunhu akasiyana-siyana.
Mapati ose ari mubata imomo vari kuenda kusarudzo iyi seMDC Alliance. saka nyaya yekuti candidate rinozomira apa nesazomira apa ndeipi zvinoonekwa izvo nema alliance partners iyo kuti candidate yakasimba kuti imire alliance ndeipi.
Vanwe vati chivimbo chavo ndechekuti hapana bato richanyoresa nhengo dzaro dzisiri mualliance, uye vakati kunyange izvi zvikaitika tariro yavo ndeyekuti vanhu vabatane zvakare panopera nomination court kuti vakwanise kukunda musarudzo. Vati vaimbo vemutungamiriri wemdct vamogen tsvangirai vakatanga mubatanidzwa uyu zvakanaka chose mushure mokuona kuti zvainetsa kuti bato rimwe chete rikunde sanupf musarudzo. Ndakamirira studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.
Nasi izuva rekupedzisira rekuti vanhu vari kuda kukwikwidza musarudzo vange vanyoresa kuZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC. Kunyange hazvo ZEC iri kuti yagadzirira nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika nemagweta dziri kuishora nekukundikana kupa vari kukwikwidza musarudzo idzi gwaro revavhoti kana kuti voters roll. Gwaro iri rakakosha nekuti vanhu vanopa uchapupu pane vari kuda kukwikwidza vanofanira kunge vari mugwaro rekuvhota. ZEC yakatoendeswa kumatare nesangano reelection resource center nenyaya iyi. Nezuro munyori anoona nezvesarudzo mubato reNCA varuramai Musiwa vakaendesawo ZEC kumatare kuti ipe vari kukwidza gwaro iri nhasi. Kuti tinzwe zvizhinji nezvenyaya yenomination court iyi, Ivan Zininga apata mukuru weelection resource center vatawanda chimini.
Nomination court mukana unopuwa kune vanoda kukwidza musarudzo kuti vange vachiendesa mapepa avo kuZimbabwe Electoral Commission ovhenekwa mapepa iwawo oonekwa kuti vakakodzera here kunge vachimiririra vanhu munzvimbo dzavari kuda kumiririra uye muzvigaro zvavari kuda kumiririra. Saka process iyoyo iprocess ine deadline yemusi wa14 hapasisina umwe mukanazve uchapuhwa kuno vanenge vachida kukwikwidza musarudzo.
Zvoreva here kuti kune vamwe vanogona kuendeswawo mazita avo vorambirwa kuti aima hamukodzeri kuti mungamiririra vanhu?
Zvinoitika izvozvo nekuti pane zvigaro zvese zviri kukwikwidzwa pane zvinodiwa kuti mumwe neumwe anenge achida kukwikwidza ipapo anga ainazvo. Chekutanga unofanira kunge uine makore anodiwa acho kuti ukwikwidze muchigaro chauri kuda. Chechipiri unofanira kunge uine vakunomineta vavhoti vataura kuti hongu tinoda kuti uyu atimiririre. So ndo zvimwe zvakadaro zvinenge zvichiongororwa neZimbabwe Electoral Commission. Vachiongororwa zvakare kuti zveshuwa vanominata vacho vanhu vakanyoresa pavoters roll. Dambudziko ringoripo chete nderekuti voters roll ranga risati rapedza kugadzirwa risina kubuditswa zvakare. Saka zvichati netsei kune vamwe vanoda kukwikwidza kuti vange vachiona vanhu chaivo chaivo varipo pavoters roll vanovadoma kuti aiwa vanoda kuti vamirirwe neivavo kuti vange vachizokwikwidza musarudzo. Saka iprocess ine zvakawanda zvinenge zvichitariswa asi isusuwo tinenge tichiitarisa takandangana nenyaya dzese dzesarudzo kuti zviri kuitwa here pachena. Vanofanira kunge vachipuhwa mukana wapuhwa here mukana wakafanda wakakwana. Iyo election commission pairi kubata basa iroro riri kuitawo here nemazvo yakatarisana nemutemo nezvinotaurwa pamutemo. Ndo zvimwe zvatinenge tichitarisa asi kuka kutsumwa katatu vanako tatarisa zuva ranhasi panenge pachiitwa process iyoyo inyaya yekuti voters roll rinova gwaro rine vavhoti harisati rapuhwa kune vanhu kuti vange vachiriongorora kuti rakamira sei.
Avo vanga vari mukuru weelection resource center vatawanda chimini vari parunare muHarare naIvan Zininga westudio 7. Masangano akazvimirira anoti ari kusimudzira zvirongwa zvekushambadza kurudziro yekuti vanhu vabude neuwandu hwavo munyika kundovhota musi wa30 Chikunguru. Gandri Maramba anoti panyaya inotevera.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa mumasvingo United Distance and Repairs Alliance muzvare Esther Chimanikire vanoti vari kuita zvirongwa zvakasiyana-siyana munzvimbo dzinogara veruzhinji vachishambadza zuva iri kuita kuti vanhu vazoita kodzero dzavo dzekuvhotera vatungamiriri vavanoda.
Semura sesangano romirira vagari takagara tichiita izvo nekuti tinoona kuti tinofanira kunge tichibatsira ZEC iri kuremerwa isviki kunzvimbo dzose. Uye tiri kupinda mumawadzi mudzimba pamagrosa tichi udza vagari kuti ikodzero yavo varegista kuvhota vainspekta. Izvo zvazvino kukwana chete, vanofanira kubuda vachizoenda kunovhotera wavanenge vachiona kuti akafanira kuti apinde panzvimbo yeukansela kana yeuMP wemunharaunda yedu.
Vamwe vagare vakaita savajeki mbewe vatenda zvikuru masangano ari kuita zvirongwa zvakadai vachiti zvinopa veruzhinji ruzivo ruzere nezvesarudzo.
Masangano takumatenda akaita semura ari kupinda muvanhu, bhikozi masangano akaita sana ZEKA asi kupinda muvanhu. Nokuti masangano akaita sana murawa masangano ari kupinda muvanhu ari kudzidzisa ruzivo zvakanaka, nokuti tiri kuwana ruzivo zvokuti tinovhota sei, tinovhotera papi nyange reba mamapato api makanselers, uye zvobetsera kuti zvivo kuti tiona ruzivo kuti tigadzirwe migwagwa yakanaka muno guta redu rinoiri. Saka zvakaita sevemurava hatinovatenda zvikuru nechirongwa chavo.
Vazivanai muzorodzi vanoti chirongwa chekushambadza sarudzo chiri kutiriridza sezvo sarudzo dzaswedera.
Isu semusangano wecommunity tolerance reconciliation and development takubuda kunze tichirovabembera nokurova hukamutereri kuti munhu wese ande tindovhota. Sezvo takanyoresa munhu wese wakanyoresa kuvhota, tinokurudzirana kuti ngatibude nouwandu hwedu tiende kundovhota musi wa30 July. Apo titange takamirira mazuva awo atitange tichiita maroad show, titange tichiita maball games kutambisa mabhora, titange tichidzidzisana maererano nekuzekodzero dzokuvhota kuti dzakakosherei muZimbabwe. Tichange tichiita maactivities akasiyana-siyana munana Chiredzi, Bigita, Masvingo, Zaka, nanaChivi nanamwenezi. Tichienda ikoko tichikurudzira vechidiki vese nemadzimai ese kuti aende andovhota nomutsindo zvine huwandu.
Mukuru weZEC Masvingo vaZEC-Spudurai vanoti chirongwa chekudzidzisa vanhu zuva rekuvhota chinofanira kubatsiranwa nekuti vamwe vanogona kusvika kunotadza kusvikwa nevamwe. Vanhu munyika vari kupinda musarudzo dzekutanga vaRobert Mugabe vasingakwikwidzi kubva nyika yakawana kuzvitonga kuzere muna 1980. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro vakatumira mashoko enyaradzo kumhuri yenhengo yeNational People's Party kana kuti NPP inotungamirwa naAmai Joyce Mujuru varamba nai Lumbe mushure mekunge mwana wavo ane makore maviri Professor Lumbe apondwa mukupera kwesvondo rapera munyaya inonzi nevamwe ine chekuita nezvematongerwo enyika. Professor akavigwa neZuro papurazi reSandridge kuGreendale. Kuvhenekwa kwakaitwa mwana uyu naana chiremba kuparirenyatwa hospital kwakaratidza kuti ainge apondwa. Mumashoko avo enyaradzo vamunangagwa vakati vainge vashamisika zvikuru nekupondwa kwemwana mudiki akadai, uye vakati vari kunamatirawo mhuri iyi. Vamunangagwa vanotiwo vakaudza mapurisa kuti aferefete nyaya iyi nekusunga vose vakapara mhosva iyi. Vamunangagwa vakakurudzira vanhu vose kuti vatsvage rutsigiro murunyararo munguva ino yesarudzo. Mutauriri weNPP vaJefferson Chitando vanoti bato ravo rinofunga kuti vatsigiri veZANU-PF vane chekuita nekupondwa kwemwana uyu. Tabvunza vaChitando kuti vatambira sei mashoko avamunangagwa.
Tinotenda zvikuru pamashoko ataurwa nemukuru weZANU-PF vamunangagwa vachitizvo. Kupondwa kwakaitwa Professor Lumbe ngakuongorokwe, asi takachifungidzira kuti vachaenda mberi vachitaura kuti varopa nguva yakadini chiga chakadini, uye zvokuti vachitaridza kuti vanhu vakaita izvi ngavabatwe nokukurumidza. Ndozvatanga tichifungidzira, asi hatina kuzvinzwa pamashoko iwayo. Pamashoko aro anongova mashoko akangofanana neatinongonzwa nguva nenguva panenge pasiwa. Tinovatenda zvikuru kuti vakwanisawo kungotuma mashoko enyaradzo.
Mune chivimbo here chekuti vakapara mhosva iyi vachasungwa?
Chivimbo chaicho kana tisati taona gwara nenzira yokuti zvinhu zvacho zvafamba sei handifungi, nokuti chokutanga ndechokuti kana takatarisa kubva pamashoko akatanga kutaurwa nomutauri wamapurisa Charles Charamba, aitiita sokutoti wakanga wachitoti pikisa kutoti isuzu takanga tishinye pa kutimunu wakanga apondwa isu takanga tatu wane umbo tatu wane post-mortem ya ita ura kuti mwana profesa Lumbe uyanama kore tu akanga ato pondwa asu yu wakanga chita ura pa tv wa chita sukuti azizo saka kutituwele kuti mashoko alo pikisana mtari wa mapulisa na ya president saka zotuwe tuona parezo kuti vahani wa siri kutu utauri ya nasu zirumu barari wechete daivesi wanga wangu utaura kuti aiwa isusu tinuwa so kuti vahani wakaita isu nga wabatwa tinabezi wangu utaura kuti chaita na tine chivi mbesho kuti wakano kumiza kubatwa
kufeni kwa kwa kaitwa na chiremba kwa aka rati zaote aka urai wa seyere
postmortem inoreza kuti profesa Lumbe akaita zvokupondwa nematanda musoro.
Mutauriri weNPP Jefferson Chitando vari parunare kumasvingo. Vamwe vanhu vakaremara vari kuchema-chema nderekuti Zimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC haisi kuisa zvikwanisiro zvekuti vakwanise kuvhota sezvinodiwa nebumbiro remitemo yenyika. Taurai Shava anotipanyaya inotevera.
Mukuru weNational Association of Societies for the Care of the Handicapped, Vatsarai Mungoni, vati vanhu vakaremara nenzira dzakasiyana-siyana vanosangana nezvimhingampinyi zvakasiyana-siyana munyaya dzekuvhota.
Nyaya zhinji dzine chekuita nesarudzo vasingaoni vane vachisara. Tobata vatingati vane maphysical disabilities, vanoshandisa mawheelchair. Dzimwe nguru unoona kuti panovhotegwa pacho hapasvikiki yatingati accessibility. Nemhaka yekuti murumu macho mune muchivhotegwa mune manarrow doorways zvokuti wheelchair haikwani kuti ipidini ipinde. Toenda vasinganzwi sign language, uya mutauro unotaurwa nevasinganzwi. Ivota education yacho material haisiwo sign language kuti ivo vanokwanisa kunzwa. Vanovhotesa vacho hapana anokwanisa kutaura mutauro wevanhu ava.
Va Brian Stole avo vanorarama neusope vati sezvo ganda ravo risingawirirane nezuva kumira muzuva kwenguva yakareba kuti vavhote kana kunyoresa kuvhota zvinovhiringidza utano hwavo. Asi vatikita chikumbiro chekuti vakwanise kukurumidza kunyoresa kuvhota kana kuvhota chinhu chisingatambirwe nyore. Komishina weZEC Amaiswangile Ndlovu vati vanonzwisisa zvichemo zvevanhu vakaremara asi vati zvimwe zvacho zvinonetsa kuchinja nekukasika nekuda kwekuti ZEC inoita zvainoita ichitevedzera mutemo uyewo nekuda kwekuti haina mari yekugadzirisa zvimwe zvinenge zvichida kugadziriswa. Panyaya yekuti vasingaone vawaniswe mukana wekuvhotera pavo vega kana kuti vakwanise kuwana mapepa ekuvhotesa akanyorwa nebraille, Amaindlovu vati izvo zvinogona kukanganisa kodzero dzevanhu ava.
Secrecy of vote inenge isingafambi zvakanaka nekuti kana kwaita hwani munhu ashandisa ballot paper lebraille tinopedzisira taziva kuti ndiani avhotera ani.
Amaindlovu vatiwo mutemo une chekuita nekubatsirwa kuvhota kwevakaremara vanenge vachida rubatsiro rwakadaro wakavandudzwa.
Kare, like in 2013 going back, munhu aiuya kupolling station anoda kuassistwa, woti ndoda kuassistwa, then presiding officer nemupurisa nemumwe officer voenda vomuassista. Presiding officer ndiye anonyora kuti anovhotirani. Bati iko zvino munhu anouya nemunhu aanoziva kuti uyu achandibetsera. Bati munhu wacho iyeye wanobatsira should be 18 years and above.
Muzvare Memories Vanda avo vange varipowo pamusangano uyu vatiwo vakaremara vanowanzowanikwa vasingapinde munyaya dzesarudzo kungave pakuvhota kana pakuda kuvhoterwa kupinda pazvinzvimbo zveutungamiri vachiti izvi zvinokonzerwa nekuzvisarudza pachavo vega uye kusarurwa kunoitwa vakaremara neveruzhinji.
Tisu pachidi tosi discriminate. We feel kuti we can't do anything contributing towards governing zenyika yedu but also no discriminate nevanhu mainstitutions are responsible for that.
Commissioner of Zimbabwe Human Rights Commission Amaisetulo Nuve vati zvichema zvevakaremara hazvizi zvenhando vakati zvakakosha kuti vanhu munyika vaise misoro pamwe vagadzirise zvichemo izvi.
Vano raise a valid point kuti inyaya yacho igadziriswe especially for voter education kuti ite braille or just kuti ite accessible to them.
Mukuru weZimbabwe Peace Project, Muzvari Justina Mukoko, vakaronga musangano uyu, vati vaona zvakakosha kuita musangano wakadai, nekuti vakaremara vave nenguva vachitsutsumwa nekwavanoti kusarurwa panyaya dzine chekuita nesarudzo. Ndakamirira Studio 7 Mubulawayo, ndini Taurai Shava.
Nengo shanu dzesangano remuAmerica rinoshanda rakazvimirira reZimbabwe Working Group idzo dzakashanyira Zimbabwe mwedzi wapera dzichinoona mamiriro akaita zvinhu mushure meutongo wevaimbi vamutungamiri wenyika vaRobert Mugabe dzakaita musangano nezuro muWashington DC kuti dzikurukure nezvadzakaona. Musangano uyu wakarongwa nesangano reCenter for Global Development. Jonga Kandemiri anotipanyaya inotevera.
Chikwata ichi chine nengo dzinoti vaimbove miriri weAmerica kuZimbabwe vaBruce Wharton, vaimbove miriri weAmerica kuKenya vaMark Bellamy, vaimbove mutevedzeri wemunyori anona nezveAfrica vaTodd Moss, amai Michelle Gavin avaimbove miriri weAmerica kuBotswana, pamwe navaAlexander Noyes. Vachitaura zvavakaona mushure mekushanya kwavo kubva musi wa20 kusvika musi wa25 Chivabvu, vaBellamy vati vanoshushikana zvikuru nekuparara kwezvinhu munyaya dzezveupfumi muZimbabwe. VaBellamy vatiwo danho remauto mukufambiswa kwehurumende ratokura zvichienzaniswa nenguva yavaMugabe uye ndezvimwe zvezvinhu zvinoshusha vanhu. Vaimbove miriri weZimbabwe vaWharton vatiwo kunyange hazvo zvinhu zvakaoma, pane zvimwewo zvinoyemurika zviri kuitika muZimbabwe zvakaita segwaro idzva revavhoti, iro vati rakanaka kudarika raivepo kubva nyika yawana kuzvitonga. Vativo chivimbiso chehurumende chekuti muchaitwa sarudzo dzakachena munyika chinhu chinotambirika zvikuru, uye muguta reHarare vanhu vave nekutya kushoma pane zvaimboitika munguva yavaMugabe. Vativo vemapato anopikisa vari kukwanisa kutsvaga rutsigiro vakasununguka. Asi vati chinongoshoreka kunonoka kweZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC kuburitsa gwaro revavhoti. Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chapindawo mumusangano uyu vakuda bhejana vanoti vafadzwa chose nekuti America ichine pfungwa yekuti idyidzane neZimbabwe kuburikidza nechido chechikwata ichi chekuda kunoona mamiriro yakaita zvinhu mushure mavaMugabe.
America ichine kufunga kwairi kuita pakuti itambe neZimbabwe here.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaDaniel Chigwada vapindawo musangano uyu vanotiwo vafadzwa zvikuru nemusangano uyu kunyange hazvo paine zvimwe zvinonzi zvichiri kuda kugadziriswa.
Pane chiedza chiripo saka ndafanira kunzwa vamwe vachitaurawo mabhizi avo vachibvunza mibvunzo, meaning vanhu vachiri interested nekuziva kuti Zimbabwe inobudirira.
Nyanzvi mune zvematongerwo enyika uye vari gweta vaAlex Magaisa ndemumwe wezvizvarwa zveZimbabwe zvapinda mumusangano uyu. VaMagaisa vanoti zvizhinji zvataurwa nenhengo dzechikwata ichi ndezvinhu zvagara zviri kuonekwawo nevakawanda muZimbabwe. Dr. Magaisa vanoti pachine zvakawanda zvinoda kuti zvigadziriswe zvakaita seZEC, kupindira kwemauto munyaya dzesarudzo nezvimwe. Asi vanoti vafadzwa kuti kupinda kwechikwata ichi munyika kwakaitawo kuti kuvhurire pasi rose mamiriro yakaita zvinhu muZimbabwe.
Vanenge vakataura nevanhu vazhinji veZANU-PF, MDC nevamwewo vemapato akasiyana siyana civil society. Izvi zvinova zvinhu zvakanaka kuti zvavapa yatingati iyo global outlook yemamiriro akaita zvinhu muZimbabwe.
Chikwata cheZimbabwe Working Group ichi chakasanganawo nevemapato anopikisa, masangano akazvimirira, vedzisvondo, vemabhizimusi pamwe nevamiriri vehurumende kuti chinzwe maonero avo pakuti nyika ingaite here sarudzo dzakasununguka. Ndakamirira Studio 7 muWashington DC, ndini Jonga Kandemiri.
Iko zvino tochienda kuna taronoka Wande achitipa pamire hurumende yeAmerica pakudyidzana neIran.
Kubva zvabuda America muchibvumirano chezvombo zvenyuklia neIran izvo zvakakonzera zvirango zvitsva paIran, makambani mazhinji akarega kuita zvemabhizimisi neIran. vanoshanda mubazi rezvemari vachiona nezvoruzivo rwemafambisirwo emari yevanopfurikidza mwero Amai Sigal Mendelka vanoti hazvisi nyore kuti hurumende kana mabhizimisi azive kuti vari kuita bhizimisi nani sezvo Iran ichivanza mashandiro ayo ichiita mari pamwe nokubatsira vanopfurikidza mwero. Amai Mendelka vanoti Iran inoshandisa mapepa enhema kuti vainoshanda navo vasazikanwa ichironga kubatsira vanopfurikidza mwero uye nokuita zvimwe zvisina kunaka. Amai Mendelka vanoti vanhu vose vanofanira kuona kuipa kwehurumende yeIran vachitizve chikonzero America yakatemera Iran zvirango kuedza kumisa zveumhondi zvairi kuita mudunhu reMiddle East uye kudzikisa rutsigiro rwairi kupa kuna baAssad vekuSyria. Amai Mendelka vanoti America inoyambira hurumende namabhangi pasi pose kuti vachenjerere nzira dzisina kunaka dzinoshandiswa neIran mukuedza kunzvenga zvirango izvi. Mashoko aya anoratidza pamire hurumende yeAmerica maaverengerwa neni Tanonoka Wande.
Makaterera kustudio 7 tiri kutevenyura tiri pamuzinda weVoice of America uri muWashington DC. Manyukunyuku asimuka muZimbabwe kwasara maawa mashoma kuti makundano e2018 World Cup atange muRussia masikati anhasi. Mutoreri wenhau dzemitambo Michael Kariati anotitaurira kuti zvinhu zvakamira sei muZimbabwe.
Makwikwi aya ari kutanga nhasi masikati muLegionic Stadium nemutambo pakati peRussia neSaudi Arabia. VaShepherd Size avo vanobheja mitambo yenhabvu vanoti vari kutarisira kuita mari yakawanda.
Nguva dzeWorld Cup ndonguva dziri dzekuita mari senge magemu ekutanga iwayano panochaita mari yakareba. Ndoti ndingobheja magemu ari izi mari inechwanika zvokutamba uchingowana mari yako everyday. Asi wada kuzoenda kumberi mberi kunowana uchiona kuti magemu anenge aoma kumberi ikoko.
Murairidzi weFC Platinum ari iye zvekare ane mukombe weZimbabwe Coach of the Year Norman Mapeza anoti ane tarisiro yekuti chikwata cheNigeria chichasimudza mureza weAfrica nemhaka yevatambi vacho avo anoti vanotambira zvikwata zvine mukurumbira.
Ndivo vanenge vane vatambi vakati o vatinoona nguva nenguva vachitamba bhora kuna England nekuna Spain zvitezwa kuti Nigeria inangoita zvirinani.
Makundano aya ari kutarisirwa zvekare kupedza gakava rekuti ari pamberi ndiani, Cristiano Ronaldo wePortugal kana kuti Lionel Messi uyo anotambira Argentina. Vaviri ava vanotambira Real Madrid neBarcelona kuSpain. Asi World Cup ndiyo chete inoratidza udzamu hwekugona kwavo kutamba sekutaura kwemuongorori wemutambo wenhabvu vaByron Munyuki.
Zvakapfuura muWorld Cup yadarika Messi akasvika kuWorld Cup final. Chikumbana Ronaldo haana hake kukwanisa asi zvichienzaniswa pane nyaya ndopane mutambo wese wenhabvu ipapo.
Vamwewo ndovari kutarisira kupedza maroto avo ekuti chikwata chichatora mukombe uyu ndechipi. Mazita akaita seBrazil, Spain, France ari iwo ari pamuromo yavo, kunyange hazvo vakawanda vacho vari kuti Germany inogona kutora mukombe uyu zvekare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Sezo nguwa hede apera regati mbotari samusure na uzwa kare mubatani zgo MDC Alliance Waiters nyeke nyeke. Darere nomination court Rotary sirwa kufura nasi kutivarada ukuikwizava ndise mastavo kuzek mitambo yu World Cup yotanga murashia nasi. Taba tashuka kumagumu chirongwa chedu cha nasi. Tunoimba kutimu change mine tutakare nasi na 7 PM. Anokone kai ne mfaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndichiti mskwere za kanaka doksi ya mina ntunga milinkomo munaoze isindebele.
Soku isika.